Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 19/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemunzvimbo dzakavhiringidzwa neGukura Hundi votaura pamusoro peurongwa hwebhavhade ravamugabe richaitirwa kumatebeland mwedzi unouya. Dare redzimhosva rinonyima Pastor Philip Mugadza mukana wekubvisa mari yechibatiso. America yogadzirira kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri mutsva mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi wesvondo yeRemnant Church vaPatrick Mugadza vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutuka zvimwe zvitendero zvichitevera mashoko avo ekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachashaya gore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare, amai vongai muchuchuti, vati vamugadza vanogona kuramba vachipara mhosva kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Izvo zvinotevera mutongo wavambenge vatura mangwanani wekuti vamugadza vanofanira kutongeswa pamhosva yavari kupomerwa zvichitevera chikumbiro chemagweta avo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Zvataurwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avamugadza vaObey Shava.
Chekutanga dare rapa mutongo waro wekutanga richiti iro masungiro akaitwa Pastor Mugadza haana kutyora kodzero dzavo, vakasungwa zviri pamutemo. Nokudaro ngatinderere mberi nenyaya tichibva taisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze, chikumbiro chinova charambwa nedare nekuti vati ivo zvinoratidza kuti Pastor Mugadza pavanobudiswa vanoramba vachingonopara mhosva dzakasiyana siyana. Icho kwada hatina kufara nemutongo wakadai, asi pane nzira dzatinofanira kutatidza nadzo kutsutsumwa kwedu nemitongo yakadai. Tiri kuenda kudare huru guru rehigh court tichinopawo maonero edu patinofunga kuti pakakanganiswa ndaapa naapa.
Muchikumbiro chavo chekuti vamugadza vatongo vachibva kumba kwavo, vashava vadambura vanhu mbabvu nekuseka. Mushure mekunge vabvunza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, vaMafion Muchena, kuti vamugabe vachafarini kana vachiti zvakataurwa navamugadza kuti vamugabe vachafa gore rino muna gumi guru ari manyepo. Asi vamuchena vati havazivi kuti vamugabe vachafarini sezvo vasina zvavanoziva nezveutano hwavo. Vashava vaudza Studio 7 kuti mhosva iri kupomerwa vamugadza haina maturo. Vamugadza vanoti vakaudzwa namwari kuti vamugabe vachafa gore rino uye vakavakurudzira kuti vanamate zvakasimba kuti vasasangana nerufu urwu. Vakavakurudzira zvakare kuti vareurure zvitadzo zvavo kuti vasafe. Nyaya iyi yakatarisirwa kudzoka kudare musi wa3 kukadzi pakatarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinona nezvamabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mupfumira, vanoti vakaremara vanofanirwa kubatsirwa kuti vazviyamure voga muupenyu kwete kuramba vachingopema. Mutoro wedu nhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pakupemberera zuva revakaremara iro raifanirwa kupemberwa musi wa 3 zvitagore rapera amai mfumira vati vakaremara vafanirwe kuramba vachingoita upenyu hwekupema nguva dzose.
Today empowerment munhu azvimirire achizviitira ndokuti ti respect unonziya kana uchingopiwa chinhu ka pamwe unopiwa pamwe ari kukuridzira tsamwa pamwe ameno vari kukushora. But kana one zvauri kuita manzonzi kune loan revolving fund. Revolving fund inotaura kuti wokwereta kana wokwereta wodzosera kuti vamwe vazowanawo.
Amai mfumira vati kunyange paine mitemo inorerutsira vakaremara, hurumende inofanirwa kuremekedza kodzero dzevakaremara nekuvavakira pekupinda napo muzvivakwa zvehurumende. Vati izvi zvinofanirwa kutanga muzvikoro zvichingokwira kusvika kumusoro. VaJoshua Chiteta vanove musope kana kuti albino vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira nemishonga yekuzora nguva dzekupisa pamwe nekuvawanisa magirazi ekuona zvakanaka sezvo vakawanda vavo vaine dambudziko rekusaona zvakanaka.
Senguva yekupisa tinofanira kuzora masunscreens kwokumawana kwatinomawana anenge achidhura. Saka vabereki vedu vanoshayiwa mari yekuma afoda kumatengera vana vavo.
Mumwe akaremara makumbo vaJosephat nemachena vekumakonde vanoti hurumende inofanirwa kuvapa minda pedyo nemadhorobha kuti zvivarerukire pakufamba. Vakawanda vakaremara vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya zvekuti vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvikoro. Mhemberero idzi dzanga dzichiitwa pasi pedingindira rekuti building a more inclusive and equitable world for people with disabilities. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanhu vari kushora urongwa hwebavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinonzi richaitwa kumatoposi National Park mudunhu reMatabeleland South, vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo inonzi yakavigwa vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weIbechu likaZulu vamposofu zwayo vanoti sangano ravo harizi kufara nekuitirwa kwemhemberero dzebavhude raMugabe kumatopos National Park, vachiti nzvimbo iyi iri pedyo nenzvimbo yeBalagwe kunove kune antelope mine uko vanoti kwakakandwa vamwe vanhu vakawanda panguva yegukura hundi. Sangano reIbechu likaZulu nderimwe remasangano anorwira kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo kuitira kuti munyika munyatsove nekuregererana kwechokwadi uye kuti vanhu vagokwanisa kuviga hama dzavo zvakanaka. Vafuzwa vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vaMugabe havasati vada kutaura zvizere uye kukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi, kuuya kwavo munzvimbo iyi vachizopemberera bavhude ravo kunotsamwisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi iyi.
Zvinonetsa kuti munhu aende kunoita birthday yake kuarea akauraya vanhu vakawanda. Matopo is the center of the crime scene. Kune vanhu vakawanda vakapusira kumagumba ukoko vasina kuvikwa zvakanaka.
Vafuzwayo vatiwo kupemberera bavhude remutungamiri wenyika munzvimbo yakakomberedzwa nevanhu vakawanda vanotambura uye panguva iyo veruzhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo mucherechedzo weutungamiri husina hanya nevanhu. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati hapana chakaipa kupemberera bavhude remutungamiri wenyika, vachiti izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa gore negore. Asi vatsinhirawo kuti kuitira mhemberero idzi kumatopos kunorwadzisa hama dzevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. VaMaposa vati bato ravo ragara richibuda pachena pakuti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo, vakatiwo ishuviro yavo kuti vaMugabe vashamise vanhu nenzira yakanaka vagotora mukana wemhemberero idzi kuti vataure pamusoro penyaya iyi.
Sezvo vachiuya kuno kupacho pavaivika vane pavavo, tiri kufunga kuti maybe vangangowana simba rokuti vataure nezvazvo kati vokumbira uregerero sezvo vachizoitira mabikawo pachiko pachiko nepane makuvaya.
Studio 7 aina kwansa kunzwa kubva kubato rezanu PF panyaya iyi. Asi munyori mukuru weboka rechidiki mubato iri vakudza ichipanga vaudza bepanhau renewsday kuti havanei nezvinofunga vanhu vakawanda pamusoro pekuitwa kwemhemberero idzi kumatopos vachiti chinangwa chavo ndechekushandisa mhemberero idzi kuedza kusimudzira mabasa ezvekushanya munyika. Mhemberero dzebhavhudhe ravamugabe dzinogara dzichiitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika gore rega rega dzichitungamirwa nevechidiki vebato rezanu PF. Asi vakawanda vanogara vachishora chiitiko ichi vachiti kutambisa mari inogona kuve ichishandiswa pakuita zvimwe zvinhu zvakakosha. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Gurukota runora nezveutano Dr. David Parirenyatwa varikurudzira vanhu kuti vangwarire mvura yavari kunwa kuti vasatapurirwe zvirwere zvakaita setyphoid kana manyoka zvokonzerwa nekuwandisa kwemvura iri kunaya. Mvura iri kunaya iyi iri kukonzera kuti munzvimbo dzakawanda munyika muite mafashamu. Dr. Parirenyatwa vakurudzirawo zvikoro zvemaboarding schools kuti zvisakurumidze kutumira vana kumba kana paita zvirwere zvemanyoka, vachiti vanofanirwa kuita izvi chete kana nyanzvi dzezveutano dzaongorora dambudziko racho. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tinokurudzira kuti vanhu vangwarire chaizvo kusanwa mvura yetumatsime tunonzi tumashallow wells, itwo tunda imvura inenge yageza pasi ichitora tsvina ichitora pamwe kunenge kuineko akaitira vanhu tsvina zvese zvinopinda mumashallow wells. Ende kana maakuzonwa iyoyo unokwanisa kubata typhoid kana kuti cholera kana kuti chirwere chemanyoka. Saka tinenge tichida kuti mungwarire nyaya idzodzo zvikurukuru kunwa mvura. Chechipiri ndechekuti kuzoti kana manenge muchinwa mvura iri mutsime maona razara rafatyura ende hauna kumwe kwekutora mvura majaira tsime rako rekumusha rounoramba uchitora mvura asi razarisa ende hauzive kuti mvura iyi yabva pasi here kana kuti yemvura yekugezwa. Tinenge tichikurudzira zvikuru kuti muboile mvura yenyu muboire chaizvo kusati mainwa muboigadzika moboila moigadzika mozonwa. Izvozvo zvinobatsira zvakare kuuraya chirwere. Tiri kukurudzira zvakare zvikurukuru zvikuru kunyanya kumazvikoro maboarding schools kuti kana pachikoro ipapo paita manyoka haikonai kuti maparents yai muzotora vana venyu. Tinenge tichida kuziva kuti manyoka iyi imhandoi mumbovachengeta vana vayo motitaurira isu mokurumidza kutaurira kuhealth tinomhanya netimu dzedu ipapo kuona kuti manyoka aya akaita sei. Ndayekuti mukati pangoita manyoka maparents oya kuzotora vana vavo pamwe kana iri typhoid kana cholera inenge yaakutobva yapararira nenyika yese damunenge maakuti yatora mwana wako yatora mwana wako yachienda uko yachienda uko.
Ko, pane mamwe maapiritsi here angatengwe nevanhu anoiswa mumvura umu?
Tinokurudzira futi zvikuru blessing kuti kana vachera mvura yako iyoyo chino iye zvino tiri kudistributa kana tiri kupa mapiritsi aya anonzi maapataps anokwanisa kuiswa mumugomo wako wemvura okanda matablets iyeyo anouraya futi zvirwere izvozvo anenge aine korini inobatsira chaizvo kuuraya zvirwere izvozvo.
Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yarasikirwa nechigaro chekomiti yeparamende inoona nezvemitemo. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nezanupf rekuudza paramende kuti uwandu hwenhengo dzeMDC team paramende hauchabvumira kuti itungamire makomiti mashanu zvichitevera kudzingwa kwenhengo 22 mudare iri gore rapera. Mutori wedu nhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chikumbiro ichi, komiti inotungamira mabasa eparamende ine nhengo kubva kumapato ese ari matatu ari muparamende yeStanding Rules and Orders Committee kana kuti SROC yakazoita chisungo chekuti MDCT inofanira kutorerwa chigaro chimwe pamakomiti mashanu ainotungamira, uye kunyange hazvo bato iri rinonzi range razvipira kuti risiye chigaro chekutungamira Komiti yedzwe pamusoro ZANU PF yakati yaida kutungamira komiti yezvemutemo. Vari kutungamira komiti pari zvino zvakare vachimirira Harare West muzvare Jesima Jome vaudza Studio 7 kuti vakatoudzwa nevanotungamira nhengo dzebato ravo muparamende vainnocent Gonese kuti ndiro danho ratorwa neSROC.
Bato rangu reMDC ranzi rava nenhengo dzeparamende shoma pfuura makomiti atinocheya muparamende. Sazvanzi nini ndibve ndikatoitawo mibvunzo yekuti saka sei zvanzi komiti yangu inini. Sandikangoti ndozvandakaziviswa. Sandikaziviswa kuti izvi zvichabva zvatanga kushanda musi wazvinotaurwa imo muparamende. Zvanzi vakangomira chete kuti vazvitaure vazvizivise veruzhinji nekuti nini ndakangadisati ndaudza.
Vagonesi vaudzawo Studio 7 panhare kuti ndiro danho rakatorwa neSROC. Sachigaro veSROC zvakare vari mutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda vanotarisirwa kuzivisa dare iri apo richatanga kugara svondo rinouya. Hatina kukwanisa kutaura navaMudenda kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti vaziyambi ziyambi veZANU PF ndivo vakatodomwa kuti vatore chinzvimbo chamuzvare Majome. Muzvare Majome vanoti vashungurudzika nedanho ratorwa zvikuru sei vakatarisa basa ravanga vachiita mukomiti yavo iyo iri kutungamira basa rekushandurwa kwemutemo wezvesarudzo. Vanoti semaonero avo ndiyo nyaya yavari kufira.
Inini kubviswa kwangu ndiri kuona chaizvo kune chekuita nenyaya yebasa randanga ndichiita mukomiti imomo rekutungamirira nyaya dzesarudzo nenyaya dzekushandurwa kwesarudzo kuti dzifambe zvakanaka uyezve nyaya yekuzadzikisa kuti bumbiro remutemo rezimbabwe riteedzere.
Asi vati zvisinei vachaita sezvinodiwa nevanotungamira paramende. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanotiwo hapana chakaipa padanho ratorwa neparamende sezvo nhengo idzi dzichipiwa zvigaro zvekutungamira makomiti neuwandu hwadzo muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica mutsva vaDonald Trump vari kutora mhiko mangwana muWashington DC apo vange vachitungamira America kwemakore masere apfuura vaBarack Obama vanenge voenda pamudyandigere. Asi kunyange hazvo kuine vamwe vari kuratidzira kusafarira kwavo neizvi kuchinjana masimba kuri kuitwa murunyararo. Asi kuAfrica pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyika yeGambia uko vakakundwa musarudzo yemutungamiri wenyika vayaya Jammeh vari kuramba kusiya chigaro. Izvi zvapa venyika dzekumawirira kweAfrica vari musangano reECOWAS kuti vati vave kutumira mauto. Vakakunda musarudzo vaAdama Barrow vamanikidzwa kutora mhiko kuSenegal kumuzinda wenyika yavo. Ko, Zimbabwe chii chaingadzidze pane zviri kuitika muAmerica nekuGambia? Mukuziya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika asi vachirerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumanzu. Tatanga nekubvunza vachirumanzu kuti vanoona sei zviri kuitika kuGambia.
Hazvinoshungurudza zvikuru nenyaya yokuti murusarudzi gwakaitiwa iye pachake akatobvuma. Uyo voyo angasarudzwa kuti adini ahwina akatokorokotedzewavo. Asi ndokuzoona kuti aikazve uyo angabvuma kuti adini ahiwa akazochinja. Saka izvozvo ndofunga zvatopa bhedhi yatingati pachirungu imeji muAfrica kuti aikazve ko inga kuna vanhu vanodini vanoramba kudyiwa.
VaMavhinga, munoona senyaya?
Nyaya iyi inosuwisa kuti vanhu vari kuda kupinzwa munyatwa nemungwavaira nenyaya yekuti munhu ari kuda kuramba akambambashira pamasimba. Asi zvakarewo inozotaridza kuti sangano remubatanidzwa rekuwest Africa reECOWAS harina zvemanyanisi zvaiitwa sekusouthern Africa kwedu kuno kuChamhembe naSADC vekuti vakarega muZimbabwe zviya 2008 vamugabe vadliwa vakaramba kubva vakati handei kurun off vanhu vakarohwa zvekurohwa zviya vanhu vanodarika 200 vakafa.
Vachirumanzu, pindai tinzwe.
Zvavapa semufananidzo weZimbabwe handizvo zvakaitika. Ndofunga isu neyatinoti 51 plus. Saka izvozvo ndo zvakaitika. zvokuti pachiri kutopa tinenge chidzi maelections ari neck to neck, vamukata kufanana asi bhiza rimwe rangozowina nemhuno. Saka muno ndo zvakaitika chi muzimba kuti vamugabe vakazohwina nei nomhuno. Asi ndokuzoti veduwe izvi taziona hatiri goni kuregedza mhomho yavamwe vanhu ava vanga vatsigira rimwe bato. Inini chifomai yatinoti chi unit government.
Todzoka kwamuri vamavhinga, tiri kuonawo vabharo vaita zvinenge zvakaitwawo navatsvangirai zvekuti munhu anoti akunda musarudzo otiza achienda kune imwe nyika. Vatsvangirai vakamboenda kuBotswana, vabharo vari kuSenegal.
Zvinobatsira hongu, nekuti dzimwe nguva unenge uchitoona kuti vanenge vachirambira nemasimba vanenge vaine matomu zvakarewo vaine mauto kudivi kwavo, zvokuti vanogona kukanganisa munhu kana kukonzera kuti munhu iyeye atsakatike kana kuti afe. Saka zvinobatsira, asi mutsauko unenge uripo zvavo ndewekuti tikada kuona dambudziko rakaitwa navatsvangirai pavakatiza vachienda kuBotswana ndokuzozoroka vaenda kuSouth Africa, ndewekuti vainge vasina kutora danho rekuti ini ndahwina ndinofanira kugadzwa, asi ndiri kutyira upenyu hwangu nekudaro ndava kumbotiza ndoitsvaka upoteri. Nekuti iko ndinotikona kuti nhasi chaiyo iyo vekuSenegal vari kutotaura kuti ndo kuchagadzwa vabharo nekuti vakahwina musarudzo. Ndo musiya paduku wakaitwa navatsvangirai
vachirumanzo.
Vamazinga vanoti mauto airova vanhu kuti votera papa nezvimwe zvakadero, asi tose tinoziva kuti munhu kana achivhota anovhota ari ega. Tozoenda kunyaya yokuverenga iwo maelections, aisiri Zimbabwe ine matambudziko akaita saiya. Kune nyika dzakawanda dzinomboita matambudziko akaita saiya, including iko kuAmerica nhasi uno kuchazogadzwa wavani vavatrans iwo. Kwakatombotora manguva kukapedzera kupindira majudges, asi does it mean here kuti papopindirwa namajajisi popindirwa namakotsi vanhu vaifanira kuita basa ravo vanga vakonewa?
Todzoka kwamuri vamavhinga, vachirumanzi vataura-taurawo nyaya yesarudzo dzemuAmerica. Tiri kuonawo vaTrump vari kugadzwa iwo mangwana aya. Pane chingadzidzwawo nezimbabwe rapa?
Hongu zviripo zvakawanda zvinofanira kudzidzwa nezimbabwe. Chekutanga ndechekuti kuremekedza zvabuda musarudzo. Vanhu vemuAmerica vakati hongu ka ndo zvabuda musarudzo tingagodii, ngatizvigamuchirei. Ndo zvisiri kuno kuAfrica, kuZimbabwe vanoramba zvabuda musarudzo.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu richianda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzu vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vachirerekerawo kuZANUPF avo vanga vari parunare kuzvishavane. Zvichakadaro, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvinoshuwirawo kuti vaTrump vachabvisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, ukuwo vamwe vachiti ngazviwedzerwe. Dr. Moses Rumano vari kuOhio vanoti vaTrump vakabvisa zvirango izvi zvinobatsira kuti upfumi hwenyika huite zvakanaka uye kuti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo vaonewo chouviri. Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 aita hurukuro naDr. Rumano nezvenyaya iyi.
Ini ndinofungidzira kuti kana chishuwo changu ndechekuti waTrump nehurumende yavo wabvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, nekuti hazvina munhu ari kubatsira aba izvozvo. Hazvisi kubatsira nyika yeZimbabwe, hazvisi kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe. Saka ndione ba chekuti zvirango zveupfumi zvirambe zviripo, nekuti hazvinaro zviri kubatsira kunze kwekuti vanhu vari kushupika.
Asi ka vamwe vanoti zvirango zveupfumi izvi zviri kuitirwa kuti hurumende iwanikwe iyo ichifungawo kubva pachigaro, imi munoona kunge zvashanda here kusvika pari zvino? Uye zvii zvimwe zvamungakurudzire vaTrump kuti vaite kuti ukama weZimbabwe neAmerica uite zvakanaka?
Inini kuona kwangu ndekwekuti zvirango zveupfumi izvi zvaane makore zvapo, hapana bazviri kubatsira. Saka ndanga ndichida kuonawo kuti inini sezvo waTrump ari kupinda apa, mutungamiriri mutsva ngauyone zvinhu zvitsva ati aiwa, isusu tamboedza izvi hazvisi kushanda kunyika yeZimbabwe. Zvingashande kune dzimwe nyika, asi kunyika yeZimbabwe hazvina kushanda ba. Wochitiwo isusu ngatitange ipapsva, zvirango zvese zveupfumi izvo zvobva, toona kuti zvinofamba sei.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe, zvii zvimwewo zvamungade kutaurawo pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica mangwana izvingadzidzwe neZimbabwe.
Chandiri kuona ndechekuti inini vanhu vari kunyunyuta kune vamwe weDemocratic Party vari kunyunyuta nekusarudzwa kwaTrump. Saka wane kodzero yavo yekuti isusu hatisi kuendaba kunoona zviri kuitika izvi kuti mutungamiriri mutsva achigadzwa wari kupokana nekuti wakasarudzwa sei. Asiwo chinondikoshera inini ndechekuti zvinoramba zvichioneka pamberi kuti nyika ino ine kuzvitonga kuzere nekuti kunouya mutungamiriri kana nguva yake ichinge yakwana yekuenda anobva abva pachigaro zvakanaka, uye anenge aripo achiona mumwe mutungamiriri mutsva achipuhwa chigaro achinzi chienderera mberi nebasa kuti nyika irambe ichiita zvakanaka. Ndozvandinoshuwawo inini kuti Zimbabwe tivewo nekuita kwakafanana neikoko kwekuti tiite vatungamiriri vatsva vanenge vachiuya vachipuhwawo masimba vanenge vane dzimwe pfungwa dzavanenge vainadzo dzichiuya zvichienderera pamberi kuti nyika idi ibudirire.
Avo vanga vari Dr. Moses Rumano vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege dzehondo dzemuAfrica dzakarwisa nezuro chikwata cheIslamic State munzvimbo iri makiromita 45 kubva muguta reSirte muLibya. Kurwiswa uku kwakapiwa mvumo nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Vakuru vakuru muAmerica vanoti kurwisa nemuchadenga uku kwaive kwakanangana nekurwisa vanhu veISIS vainge vatizira muguta reSirte mwaka wapfuura. America inoti makamba maviri ndiwo akarwiswa nezuro. Sangano reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeBurundi iri kuramba kutonga chikwata chiri kukonzera mhirizhonga munyika iyi. Munhau dzemitambo, pamutambo weAfcon uri kutambwa izvozvi mugroup B, Tunisia yakarova Algeria 2-0 mutambo uyu wane 60 minutes, asi kwasara nguva shoma shoma kuti chikwata chemaWarriors chipindewo munhandare yeStade de Franceville chichisangana nemateranga Lions ekuSenegal mumutambo wavo wechipiri weAfrica Cup of Nations. Vazhinji muZimbabwe vari kuti vari kutya zvikuru mutambo uyu. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvikonzero zvacho.
Hazvo maWarriors akatamba zvinodakadza ndokubuda nepoint mumutambo wavo wekutanga neAlgeria. Vakawanda munyika vari kutya mutambo wanhasi uyo vari kuti wakaoma zvikuru. Vakambotambira chikwata cheBlack Aces vatedhidzwa vanoti mutambo uyu wakasiyana zvikuru nemutambo uyo Zimbabwe yakasangana nemaDesert Foxes ukapera uri mangange 2-2.
Ndona ange Zimbabwe in a tough game kurare pa Algeria, but I think kuti pamwe pacha kunaita draw.
Vanoita tamba oga avo vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe pamateranga Lions kana vachida kubuda nema points kana point zvayo.
Mutambo uyu uri tough asi kuti tofuna kuti win because mutambo wakasimba.
Mutsigiri weDynamos vaCharles Chachoka vanoti pane zvinofarira kugadziriswa nemurayiridzi weMaWarriors Kalisto Pasua kuti maWarriors abudirire.
Paipa akabvisa Matthew Risike akaisa vana Hanza Ndaindoro akagadzirisa ipapa. I think zvinhu zvinoita bo.
Kunyange hazvo vamwe vari kutya mutambo uyu vatraimo chimwaza avo vanoti vanotsigira chete chikwata chemaWarriors vanoti maWarriors ari kupunzira pasi materanga Lions. Pasua anoti anotarisira kukunda mumutambo uyu kunyange wakaoma. Mumwe mutambo uriko mugroup B mune Zimbabwe nhasi uri pakati peTunisia neAlgeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 p.m. tirikutarisa zvakaitwa nevanhukadzi zvakaitwa vanhukadzi nemutungamiri weAmerica arikusiya basa vaBarack Obama uye kugadzwawo kwavaTrump sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare vanhu vemunzvimbo dzakavhiringidzwa neGugura Hundi votaura pamusoro pebhavhudhi ravamugabe rida kuitirwa kumatebeliland tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesine mhla zilichumi lasishiya kalolunye ngozibandlela 2016 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izulu eselilesikhathi lisina nsuku zonke eHarare lechitungwidza selidale umonakalo omkhulu lachiya izakhamizi zisesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Manufacturing siyesiyele kwezindaba elisi-non-existent sovula amathuba for amanye amazwe alama-resources okuthi emanufacture impahla at lower prices. Yikho sibona nje amazwe anjabo Botswana they've taken advantage of i-situation leyi yibo sebebisa impahla.
Le Botswana lithi lizimisele ukuqhelisa ubudlelwano balo kwezamabhizimusi lele Zimbabwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika omutsha umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuthatha iintambo zombuso kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eselilesikhathi lisina nsuku zonke eHarare lechitungwidza selidale umonakalo omkhulu lachiya izakhamizi zikhathele njalo zisesabela ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane. Kubika uMark Peter Ntambe.
Noma abantu besamukela ukuna kwezulu ukukhithika kwalo phose nsuku zonke sokudala inkinga eziningi ezilakho ukubangela ukuqhamuka kwemikhuhlane njengoba amanzi esegeleza ndawana yonke esehlangana laphuma ezambuzini lo kumele aye empompini amnathwa ngabantu. Umnumzana Atimaya Zaya wenhlanganiso yezakhamuzi eChitungwiza Progressive Residents Association uthi leli zulu seliphazamisa impila kahle yabantu.
Imgwaqo akusela umgwaqo okungamabholoho lokho esichaphayo ezindlini zethu akusachapheki ngoba so amanzi lawa segeleza engena ezindlini zabantu. Abantwana baselazo indawo sokuthi bangadlalela khona.
Umnumzana Mavela Sikhumalo weyinye inhlanganiso njalo emela izakhamuzi zeChitungwiza eChitungwiza Residents Trust uthi ngakwelinye icele leli zulu liphathisa abantu.
Ukuna kwezulu kuyancedisa kakhulu izakhamizi noma izakhamizi lezo ezezijayele ukuthola amanzi once a week kumbe once in 2 weeks empompini esuka kuThuthungiza municipality kathesi sezigwanisa ukukha amanzi from their roofs nxa izulu lisina. Lawa amanzi anceda kakhulu ukuthi abantu basebenzise ukuthela kuzambuza zabo. Amanye besebenzisa ukugeza, ukuwatsha, lokugezisa imiganu, lokunye okunjalo.
Osaphethe isikhundla sikamabhalane wedolobha leHarare unkosikazi Josephine Ncube wethekelele imizi eguqela iMbare leGlenora lapho izakhamizi zibhekana nodubo olufanayo ehlola imisebenzi yokulungisiswa kwemigelo yamanzi kusikhatshana esanda kwedlula. Izakhamizi eziningi zikhala ngodubo lokuba amakhansili amelela isikhathi sezulu ukulungisisa imigelo ebe eselisana lodubo izulu lona selisina sokulomonakalo. Ukhumalo uthi kule ndawo okumele zilungisiswe ngesiphangiphangi sikhuluma kanje.
Sina sifuna ukuthi umunisipala ahambe alungise ama-stormwater drain wonke lawo avulwe ukuze amanzi ahambe kakuhle kungagciniso kwa-affecta izindlu zabantu. Ngathesi kule mizi semanyame park e St Mary's ngale akula ama drains forever akula so amanye amanzi kathesi agcwele ezindlini zabantwini abantu babebuya ngapha abanye besiya ku municipal bekhala izulele liqalisa ukuthi izindlu zethu ziyagcwala amanzi phakathi so sifuna ukuthi u municipal avule ama stormwater drain akhona kathesi njalo alungise ama stormwater drain kuzindawo okungela ama stormwater drains lawo
indawo ezilenkinga enkulu zikoqela izengeza 2 zengeza 4 egomba zengeza 3 extension la unit K okugcinwe izihlahla ziwela intambo zamagetsi ezinye izindlu zasakazi sekunyameni iCouncil yethungisa ithi izama ngazo zonke indlela ukusebenzela abantu noma ibhekana lenkinga yemali lokusilela kwezimota zokuthwala kwezibi ngoba kusele ezisithupha ezisebenzayo sikhuluma kanje inhloliso yenziwe iStudio 7 iveze ukuba china yali kansili ibonakala kundawana ezijeneyo iphakathi komsebenzi ilungisisa imigelo ukuba isebenze kakuhle uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi luthi uzulu akhangelele umonakalo owedlula manje ngoba liyeza elinye izulu elinengi elingana njalo kuyona le impela viki ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zeMushandike esigabeni semaSwingo sezibonge inhlanganiso yeOxfam ngokuba ngokuzilungisela isikotsho esesiphathisa uZulu abafundi kanye lababalisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aseduzane labo kubika uMavis Gama.
Izifundi zeJewuru Primary School bezicula ziveza injabulo ngalesi sporane esibucwadlana laso abazali balaba bantwana bebehamba imimango emide abe Oxfam bengakasilungisisi lesi sporane ebesisifa kokuphela sesiluphele njengoba sakhiwa ngomnyaka ka-1987. Umgcini sihlalo wekomidi eyabunjwa ukusilondoloza unkosikazi Jane Tizigoni utshela iqula le-Oxfam elivele kwele Australia eliseZimbabwe ukuzabona ukuba usizakala okunganani uZulu ngenhlelo zamanzi ukuba bekunzima kibo kundaba zokuthola amanzi ahlanzekileyo.
Amanzi ayimpilo, akuphileki nxa ungelawo, lezifuyo lazo ziyawadinga. Kodwa sokunganeno ngemva kokuba sisebenzisana labe Oxfam ukuvuselela lesi sibhorane. Salungisa indawo lapho izifuyo ezinatha khona ukwehlukanisa lalapho esikha khona amanzi.
Kwagcizelelwa ngomunye wababalisi esikolweni seJewuru Primary School umnumzana Emmanuel Tabe othe abantwana bebesebelova kokuphela ngoba besiba lamalanga okuyadinga amanzi kwezinye izigaba obekuphazamisa imfundo yabo.
Sasibone inguquko enkulu kumpumela yemihloliso yezifundo zika grade 7. Isilinganiso sabaphumelela kulezi izifundo sesiqanse saze safika kumachumi ayisithupha lesithupha. Obekungavamanga lokho ukwenzakala ikakhulukazi nxa sikhangela ukuba lesi yisikolo semaphandleni.
Okusekelwe ngumphathi walesi sikolo umnumzana Edwin Nyakwengama othi uyajabula ngentuthuko esilethwe ikulungisiswa kwalesi sibhorane.
Ukuvuselelwa kwalesi sibhorane ngabe Oxfam sekulethe inguquko enkulu kuZulu walesi siqinti. Izakhamizi seziwatholela eduze lawo amanzi. Lenani labantwana abaza esikolo nsuku zonke sesikhuphukile. Singasekho isikhathi sokube belova ngoba beqeda isikhathi esiningi bedinga amanzi njengalokho babekwenza isikhathi esingemuva.
Unkosikazi Duduzile Donda ngomunye layo wababalisi ofundisa kulesi sikolo engosafundela umsebenzi eBondolf Teachers College ulandisa phezu kwalolu sizo lwabe Oxfam.
Isize kakhulu ngoba sibehlupheka sometimes singaswela amanzi sibehamba kachana le village 7 kodwa kathesi isibholani sesiraiti sesikha amanzi eduzane. Ha kathesi ende sithi sokuraiti ngoba even i break time abantwana baya hamba, baya kamanzi, masifuna manzi, uklina matueleti, abantu baya pumutata ama paketi, baya hamba, baya tata amanzi, isporansi sisa kakulu. Amanzi ayimpilo, ende siyababonga kakhulu abantu be-Oxfam ngoba basise kakhulu.
Iziphathamandla esikolo seZewuru bathi ukuba khona kwalesi sibhorane bucwadlana labo sekuphathise kakhulu ekuthini bengasalovi abantwana besikolo ngoba kuthiwa badinga amanzi okusebenzisa emakhaya obekubaphazamisa imfundo yabo. Lo hlelo lukahulumende lokutholisa abantwana abakusibanga esiphansi ECD kusiyafika ku-grade 2 ukudla lapha esikolo seluhamba kakuhle ngoba amanzi setholakala lula kulakuqala. Sebeze belimala ezivande zokubatholisa imbida lokunye. Ngimele iStudio 7 ngisemashingo, ngingumevis Gama.
Ele Botswana lithi lizimisele ukugxilisa ubudlelwano balo kwezamabhizimusi leZimbabwe elikhangelele kakhulu ukuthengisela eZimbabwe impahla kuhlangothi ezibona ngezokudla kanye lezembatho. Kubika uMartin Ngwenya.
Umumo okhanya usuguqukile kwezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leBotswana. ELeBotswana lithi likhangele ukungena ngamandla emkambo yeZimbabwe lithengise impahla efana lenyama yenkomo, ukudla okutshiyeneyo kanye lezembatho lamalembu. IZimbabwe yayingumaqhuzu ekulungiseni impahla kusukela emafutheni okupheka, isepa kanye lokunye okutshiyeneyo kwakutholakala ezitolo zeBotswana. Kodwa kathesi iBotswana ithi sibone intuba njalo lethuba lokuthengisa impahla eningi eZimbabwe ngesikhathi imisebenzi eminingi sibhidlikile elizweni elake laba njengololuju lolobisi. Umbiko oqoqwe inhlanganiso ebona ezamabhizimusi kweleBotswana eyeBotswana Investment and Trade Center ithi amathuba okuqhuba ibhizimusi eZimbabwe ayaphuphuma. IBotswana ithi ifuna ukufuqa ubudlelwano bokuthenga lokuthengiselana leZimbabwe kusuka kuzigidi ezingaphezu kwamakhulu lamashumi amabili $120 million yamadola eMelika kusiya phezu kwezigidi ezingamakhulu lamashumi amathathu $330 million. ELeBotswana lithi kulamathuba ikakhulu emadolobheni aweHarare kanye lawoBulawayo njalo umngcele wePlumtree ukhanga ukwenza ibhizimusi ngoba ungelandwendwe zabantu ezinde ungafani loweBeitbridge. Obona ngezomnotho uthi amathuba avulekile eZimbabwe kudala kakhulu ngomumo womnotho osuwohlokile.
Ngenxa yesimo somnotho weZimbabwe, i-manufacturing siyesiyele ezindaba ezi-non-existent. So vula amathuba for amanye amazwe alama resources okuthi manufacture impahla at lower prices. Yikho sibona nje amazwe njabo Botswana they've taken advantage of this situation lay. Yibo sebebisa impahla esizithenga cheap lapha, zabe zi-cheaper than lezi zethu because of ama resources abalawo to produce in a mass scale.
IZimbabwe isiyathenga inkomo eziphilayo eBotswana kodwa lokho ilesikwelede njalo kulamankampani aweBotswana akhangela ukuthengisa amafutha okupheka kanye lamafutha okuhambisa izimota. IBotswana ikhuthaza amankampani ukuthi aphuthume ngoba kulezivumelwano phakathi kwamazwe omabili ezokuthi abamabhizimusi bangahlawuli imithelo uma bengenisa impahla ethile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulani kweleBotswana.
Live talk ukuhlandla la besifazana uhlelo asihluzeni bomama namhla sixoxa ngokuthi kambe umongameli Barack Obama osechiya isikhundla sokuba ngumongameli weMelika kusasa kuyina kwenzayo ukuthuthukisa omama bezwekazi leAfrika. Umnumzana Donald Trump yena kuyini aza kwenza? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulomuthi osutholakele olakho ukwelapha imihlobo yemvukuzane elolaka kakhulu ebingelapheki. nxa inhlolisiso lokulingwa kwalomuthi kungaphethwa abezempila kahle bathi lomuthi uyathembisa ukuba uzaba luncedo ekwelapheni imihlobo yemvukuzane evame ukuza ngolaka. Indiza mchinazi ebutho lemelika zibikwazi wisele amabhomba enkambeni ezimbili eziphansi kweqembu labalo becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo izolo ezingenhla ngokuya ngentshonalanga kwedolobho lesithi kwele Libya. Lo msebenzi wenziwe ngeziqondiso zikamongameli Barack Obama ogqiba lamhlanje umbuso wakhe injalo osuka esikhundleni kusasa sokungena umnumzana Donald Trump. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Selitabuke phakathi laphakathi ibandla lemthwakazi Liberation Front kulandela ukuthiya isikhundla komkhokheli walo ohlala kwele Botswana uGeneral Nandi Nandi, kubika uBenedict Nhlapo.
Ukungezwani kuleli bandla kuqale enyakenye ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Nandi Nandi ejiye phansi intambo zombuso. Ukungezwani phakathi kwalabo abebevumelana lokuthiya isikhundla kukaGeneral Nandi Nandi lalabo abebengavumelani lakho sekwenze leli qembu ladabuka phakathi kwaba lamacele amabili. Umnumzana Crispin Nyoni othi nguye ozakuphetha isikhundla sesikhulumeli se-MLF ngemva kokuxotshwa kukamnumzana David Magagula labanye ababili uthi alikho elinye ibandla le-MLF ngaphandle kwaleli qembu yena akulo. Uthi alikho elinye ibandla le-MLF ngaphandle kwaleli qembu yena akulo.
I-MLF yinye, njalo abantu kumele bayazi inye. Le enye siqamukile, laba abanye abaqamukileyo bathi baye-MLF. Ayisiyo i-MLF esingathi ngeyoqiniso ngoba ilidwa ngumuntu oxotshiweyo ebandleni le-MLF.
Ngakwelincele umnumzana Magagula uthi umnumzana Nyoni labanye bakhe sebaxotshwa ku-MLF ngakho kabaseyiwo malunga.
Thina sithi yithi MLF ngoba nxa ukhangele i-executive yonke sasala thina siyimbumba sakhupha laba abathathu kuphela kuduza uNyoni lo Sibanda ababezama ukuzenza bona bona sabakhupha thina sasala siyimbumba sisihambile kuwo wonke ama branches ethu esilawo abantu bonke bangemva kwethu. Labana bahambe nje bathathu benjana kabala muntu ngemva kwabo.
Le yinto umnumzana Nyoni athi ngakusilo qiniso.
Waxotshwa uDavid Magagula osibangani ngwenya sekulandela ke uDube uDesire owayengu treasurer lapho ke. Ngokunjalo ke vele bayawathola abantu esingathi ngama sympathizers then ke esebephonguba yisiqenjana esithile.
Umnumzana Magagula uthi izifiso zikaThemba loAmukela ukuthi abathathu laba bazibize ngokuthi bayiMLF njengoba bengelangijo loyedwa umsekeli ku-MLF yabo leyo.
Sesivela lasekhaya, ekhaya sesihambe kabili, sifika senze i-full house meeting. La khona lapha eGoli sithengela ngasi zeveza ubumbano lo lwe-AMOT. Sathola ukuthi indlu igcwele and phakathi kwendlu egcweleyo 3/4 bekungama members e-MLF abangemva kwethu.
Umnumzana Nyoni uthi bonke labo abaphiwe amandla isisekelo sombuso waleli bandla wokuthi bathathe intambo zombuso ngemva kokuchiya phansi intambo komkhokheli wabo uNandi Nandi yibo abakucele lakhe kusitsho ukuthi yibo iMLF SM20.
My resignile iconstitution ithi the person othathayo uSG uSG uyabesebenzisana laye umsekeli okapresident ongu Dr. Churchill Guduza.
Umnumzana Magagula uthi ukuhlubuka kwabathathu laba kakuba mangalisi ngoba esithi vele bekusegcikene ukuthi kabasahambelani lenhloso yabandla lakhe.
Nabesithi kakunyathelwe kubotshwa ijambo zicine. Bona bethi hayi kasihambe nge-soft approach siqale senze amabhola sidlale amabhola senze njani njani. Ngakho ke iningi labantu bathabile ukuthi inkokheli ade zibisela umzabalazo emuva sezikhutshiwe njalo abantu sebelethemba lokuthi sesisele sodwa sesizazi kwenza uhambo luye phambili.
leyinto unyoni athi liphupho nje kuphela elizaphela nqa abaliphuphayo sebephapheme.
If kulomuntu ade cabanga ukuthi umzabalazo cannot continue because kasekho lapho, uyabe ukhohlisekile. Siyaphambili, sizabe silomhlangano omkhulu just maduzane nje njengoba umnyaka uqalile okulungisa inhlangano njengokuba engazathi sihlakazekile. Abanye basami laphana babukele ngoba abazi ukuthi kwenzakalani.
Kanti kwelinye icele uMagagula laye uthi abathathu laba bazaphaphama ephutsheni labo bafice i-MLF isifikile lapho eyakhona.
Iyaqina baba, iyaqina. Zikhona izikipa ezintsha ezenziweyo, akhona amakhadi amatsha enziweyo aka 2017 isiyaphambili. Sebewathengela abantu mhla ibhetshi yokuqala sephelile ukuthi abantu basabambelele kakhulu.
Inengike lisekela umbono we-MLF wokuthi ilizwe leZimbabwe liqanilwe phakathi njengalokho ebelikho khona kusabusa inkosi umzilikazi noMambo amabhunu engakafiki. Bathi okwenzakala kuleli qembu isibonelo sokuthi selifike komlindo yacina. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Uthe ethatha intambo zombuso kuminyaka eyithoba mnembili edluleyo, umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama wabonakala njengomuntu owayezaphathisa izwekazi le-Afrika. UMnumzana Obama oloyise odabuka kwele Kenya wethekelela kanye kuphela kulelo lizwe ngesikhathi sombuso wakhe. Ukulonda imbali yakhe njalo sikhangela ukuqhubela kwakhe intambo zombuso kuDonald Trump sixoxelo lwela ilungelo labasakhulayo. UMnumzana Gifty Siziba endawonye lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macapulana onguye osungula lingxoxo.
Abantu abangakhonanga ukuthi bakuhlukanise uMnumzana Gandhi izifiso zomuntu lamandla esystem isystem ye-America. Umuntu engazebe ngubani abe lezifiso ezinjani? Angakayinqobe ukuthi enze intando yakhe. Lanxa kade efisa u-Obama ukusebenzela e-Afrika asiza abakubo, ubengasoze phumelele ngoba isystem ye-America ingabe ibuswa ikhokhelwa ngumuntu omnyama kodwa iyisystem yabantu abamhlophe azingenandaba nomuntu omnyama.
UMnumzana Siziva, wena ubona njani udaba luka-Obama?
Mina ngibona ukubona kwami la ngokwazi kwami njengamatsha uPresident Obama ke njengomongameli weAfrica weAmerica kukhona okuningi ayekuthembisile ukubani ukuza kwenza njalo mangikhangela ke njengelizwe elisakhulayo ngibona ngathi America mina sifunde okuningi kiyo ngaphansi kokuthungamela kwamongameli Obama. Uma sikhangela izindaba ke ezinje ngokudila ke neterrorism njalo sikhangela izindaba ezimayelana ke nokufisa kwabantu baseAmerica ngibona ngathi ke ukhambibanga ke ezindaweni yokulalela ke inkulumo zabantu ke ukhangelela ukukhethwa kwakhe ubuyela ke ngemva kweminyaka emine wabiselwa njalo ke njalo sephuma kathesi ke noma ke bengela ukuvumelana kakhulu lo Donald Trump kodwa ke ube ngumuntu lalela ukukhuluma kwabantu kubana ke uDonald Trump angene. Ngakho kimi kufundisa okuningi ikakhulu ke amazwekazi e-Afrika mayelana ke ngokubusa njalo futhi nokulalela ukukhuluma nokufisa kwabantu ezindabeni zokhetha.
UMnumzana Macapulana, uMnumzana Obama usezaqhubela amakhiye uMnumzana Trump esingaze sikubone kusenzakala eZimbabwe. Ukubona njani wena khona?
Hayi, yona isystem yase-America njengoba ibengikhuluma ngayo ibingeke imvumele u-Obama loba kade efisa ukuthi engala lo mbuso, akuvumakali ngeleyani isystem ekuyo. Okungamelanga nje sikulibale ukuthi idemokhrasi etholakala e-America abayikholisayo abaphila ngayo inhle e-America kodwa kayinhle kulabo abangaphandle kwe-America. Njengathi abantu abasembusweni elobandlululo embusweni olodlakela njengaseZimbabwe siyake sifisa ukuthi i-America ngayi yasiza ekusikhululeni kubandlululo lodlakela lolo singaphansi kwalo. Kodwa lokhuyana kumelanga kusivale amehlo ekuthi ezenzweni ze-America ezikhona e-Africa lakwamanye amazwe angekho e-Europe lalawa entshonalanga ukuthi umbuso we-America ulobuthakathi bawo esibaziyo ongamelanga sibukhohlwe ngenxa yokuthi sihlukunyezwe yilaba abasiphetheyo.
UMnumzana Siziva, wena ubona njani? Sizafasa bona kusenzakala yini eZimbabwe?
Okokuqala ngiqala ke nga njengoba ngijila ukubana ke ukhona esikufundileyo ke ngomnumzana Obama ke enika ke umnumzana uTrump ke amakhi okubusa ke njengokukhuluma kwabantu kukhetho olwenzekileyo ngomnyaka odlule. NjengeZimbabwe le-Afrika yonke ngibona ngathi siyafunda ke kulezo zenzakalo, sikhangela ke nokwenzakala ke eGambia kuyasifundisa ukubana sinanzelele ukubana njengabantu ke kuqakathekile ukubana sizeukhuluma ke ngokaZulu. Njalo ngibona ngathi ke njengoba sisiya kukhetho luka-2018 ke ngibona ngathi ke kuzafika isikhathi ukubana ke laba ababusayo baza kulalela ukukhuluma kwabantu uma kuyikuthi bafuna bebuyele ezikhundleni noma ke kube ke nohulumende omutsha. Njalo kimi ke kuyisifundo esikhulu ke kulaba ke abaseZimbabwe ukubana ke ukhetho luyenziwa njani njalo luphelela kuliphi baba.
Mnumzana Macaphulana, ungathini wena ngobaba lo osethatha intambo zombuso umnumzana Trump?
Kumele sikubheke sikuqondisise kanti khonokho nje bengikusho ukuthi i-America ile system esebenza ngayo. UTrump uthe yena ungena emandleni engenela ukuthi enze i-America ibe great again, esisho ukuthi uzayiphakamisa. Izifiso zethu zokuthi angasincedisa ukulungisa elakithi ziqondile, kodwa abantu beZimbabwe kuyamele babe lesibindi sokuthi baphume ezindlini kanti bangene emgwaqweni bavikele ivoti yabo. Ngo-2008 avota amaZimbabwe athi umbuso kaMgabe abawufuni, kodwa behluleke ukuphuma ezindlini ukuthi bawuvikele, bayivikele intando yabo ababeyivotele.
Wena-ke mnumzana Siziba, ubona njani umbuso ongenayo lo okamnumzana Trump?
Ngibona ngathi-ke ungenaye kukamnumzana Trump e-America akula engathi mina kukhulu esingakukhangelela ye njengomuntu wakhulumayo kubaneke uzakhangela ke udaba leZimbabwe esitsho yena ngesikhathi somkhankaso. Kodwa kimi-ke kuba sobala ukubana-ke iindaba zeZimbabwe kufanele zilungise-ke ngabantu baseZimbabwe uma kunalokhu abantu abakuzokufanele kulungiswa.
Umnumzana Gift Siziba ulwela amalungelo abasakhulayo, obexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana. Bebesecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umongameli Barack Obama selungiselela ukuthiya intambo zombuso, njalo uzaqhubela ubukhosi komnumzana Donald Trump kusasa emkhosini omkhulu obizwa ngokuthi i-presidential inauguration. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Obama ube lethuba lokuthi atshengisele ukuthi labantu abansundu bayenelisa ukukhokhela ilizwe elikhulu elifana lele America. So Obama wenze kuhle, kodwa kunzima obuye khona ukuthi kulabanye kade bengamjayeleli ngenxa ukuthi yena ngumuntu onsundu, benze umsebenzi wakhe waba nzima kakhulu. Kodwa siyakubona lokuthi lo benze umsebenzi wakhe waba nzima ube ngumuntu osebenze kakuhle kule Affordable Care Act eyenza ukuthi ubani lobani ose-America ethole ukuthi engene ezibhedlela ebe nempila kahle enhle. Ngakho Obama usebenze kakhulu. Le economy nxa bekhuluma bathi ikhulile ngesikhathi sakhe ngoba le misebenzi emnene. Uyangena ke uDonald Trump, bayamthakazelela abanye ngenxa yombala wakhe ukuthi ngumuntu olikhiwa njalo ngumuntu ovele engwalapha e-America. Sikunazelela ukuthi ngu-businessman, indoda yamabhizimusi, indoda ehamba ithwele ama-suitcase amakhulu ale mali. Yena into afuna ukuyibona isenzakala ukuthi kube le mali eningi e-America, engxenyeni eningi yangikhona futhi izatholwa nguye.
So nxa sisikhuluma-ke lapha-ke umnumzana Nare, ngokuthi kambe ubona ngazani umnumzana Donald Trump uyayenzelana neZimbabwe kona ngombono wakho?
Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu nxa becampaigna bakhuluma izinto abangasoze bezenze, ezenza abantu abazabavotela bebajabulele bebavotele. Eqinisweni akulalutho olumangalisayo oluvela eZimbabwe olufunwa yi-America ngalesi sikhathi. I think into okumele siyinanzelele naleyo ukuthi ama-diamonds bakwanisa ukuthi bathole e-Angola, i-oil bayayithola e-Nigeria. So kumele sibe realistic njengabantu beZimbabwe ngobudlelwano bethu le-America ukuthi esingakuthola kuyini.
Umnumzana Thabang Nare ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7. Utolo Sihlobo Sithandekayo kasisela so isikhathi sezemidlalo kodwa lizakhumbula umdlalo olandelayo kuhola elizayo ngo-9 o'clock iZimbabwe inqikilana leSenegal komdlalo weAFCON. UNhlanhla Dube uthe umdlalo lo ungaba ngutshikilo bhanqa. I-Algeria leTunisia, iTunisia umdlalo uphele kuyiTunisia 2 Algeria 1. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.